Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Tiri kutandira mashoko ekuti pane vaedza kupisa muzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare.
Chikonzero chacho ndechekuti pepa rekucriminal court magistrates harina kusvika rakakwana kwaaikuti
Mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi mashanu 7850. Nezuro vanhu vanoita gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakatapurirwa chirwere ichi munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevana 44 vafa nechirwere ichi. Kwozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa neCovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane gumi nevaviri 6312. Vechidiki veMDC vakabvuta muzinda weMorgan Richard Tsvangirai vanoti pane vatungidza moto pamuzinda uyu asi vakwanisa kumisa moto uyu usati wapinda nechomukati memuzinda. Vanomirira Highfield West muparamende vari veMDC Alliance vaHepmo Chidziva vatsinhira izvi vachiti vechidiki vamhanyamhanya vakakwanisa kudzimura moto vachiti vakamirira mapurisa. Tatadza kubata mapurisa kuti tinzwe zvaitika asi umwe wevechidiki vari mumuzinda uyu vanoti ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko evechidiki kana kuti Youth Communications Secretary vahombera Ishe Nende vanoti zvinoratidza sekuti matai emotikari aiswa pamusuo wemuzinda uyu akadirwa peturu ndokutungidzwa. Vachiti vechidiki vanoona nezvekuchengetedzwa kwemuzinda uyu vakurumidza kushanda vakakwanisa kudzimura moto usati wapinda panosvikira vanhu kana kuti mulobby.
Vakomana vachitezera kuti kune moto panze. Paiswa mataira panze pegeti ndobva pakandwa petrol, saka pari kubvira nevhidhiyo yatatokanda iyo kuratidza moto uchidi uchichungira panze ipapo. So vanhu vavanenge vachitaya kuti vapise mudhuri asi nenyaya yekuti pane sikini riripo panze.
Imi mamuri mukati?
Inga ndiri mukati ye.
Maziva kuti vaiita moto uyu ndevanani? Vakonzera moto uyu kuti ndevanani?
Vana hautokwanisi kuvaona because pane nzvimbo yakakura pakati pedhoo nepane sikirini. Pane lobby iripo ipapo.
Moto wacho uchiri kubvira here?
Vakomana vari kutaya kutodzima nemukati kuti vabude panze vazive kunogona kuita futi anorova.
Saka panze panani?
Panze hapana aripo, vanhu vari mukati. Panze
Wa uombera ishe nende wari parunare kuharare ne Studio 7. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa kana wanodzimira moto. Mutungamiri wesangano reve dzidzi re Zimbabwe National Students Union ZINASU vata kudzwa ngadziore. Vachambogara musungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso chisina kunzwikwa nezuro mudare repamusoro reHigh Court. Gweta ravangadziore vaWebster GT veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti nyaya yavangadziore haina kupinda mudare nezuro nezvikonzero zvekuti magwaro akabva kudare ramagistrate haana kusvika kudare repamusoro akakwana. Vangadziore vari kupomerwa mhosva yekuungana vachikurudzira mhirizhonga mushure mekunge vataura kuvanhu vari pachinambwe kubva pakambani yeImpala Car Rental apo vaine imwe zvikare mhosva iri mudare yokuti vakaratidzira pakambani iyi. Jonga kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGiti kuti tinzwe pamire zvinhu.
Kuno akuiswa musi wechipiri chikonzero chacho ndechekuti pepa rekucriminal court magistrates harina kusvika rakakwana kuHigh Court rine vamwe mabasa akashota saka ndiwo atati dare zvigadziriswe izvozvo uyewo prosecution kusaiti kudivi kwayo haisati yagadzirisawo yanga isati yafaila response yayo.
Zvinhu zvinowanika here mubasa renyu kana kuti vanogona nguva vari kuitawo kuda kutenga nguva?
You can't say at this moment. I actually believe that. Do my secret as we ask you to record no one. We all name at each other. I should have mostly caught leg of court. You watch over my baran. What are you doing? Quite a moshoyach saga. Put Munasopa, Mosa Banguine. Soon as not.
Ivo Takus Vangadore. Varukutu or Kubatwa say Varmo soon, but.
Vatondipa message yekuti ndipe vatsigiri vavo vamwe vadzidzi kuti mutungamiriri wavo ari kuuya vari kuratidzawo kungotiwo nzvimbo yetorongo hainakidzi asi vari kuratidzawo kuti vari kufarawo nevamwe ende ndambodawo kuvabvunzawo kuti maitikiro ecovid ivo nezvimwe zvakasangana nazvitorongo vakati unoona vanhu vose vari mujera ihama dzangu saka handizi kuda special treatment inosiya vanhu ivavarivo varietrisi saka ndatoonawo kuti nofunga munhu uya vaatongoendawo nemweya wake wokutungamira mukati womusvikwa.
Vakachengeterwa kujere ripi?
Vari paHarare rimumanda.
Ko panyaya vari kupomerwa vari kuti iwo kudii?
Nyaya ndoo iripo pamberi pedare vanoiramba asi zvichazoonekwa hazvo kana dare ragara pasi kuti richinzwa umbo hwenyamupiri wemhosva vanova vamuchuchisi ronzwawo munyayawo yavo ivo semusungwa dare rosopawo mutongo but situation atinge singori nayo yokutiwo achipiwa zvakare kupinda kumamirisi yenyaya inenge iri pamberi pedare.
Rwendo runo wari kupomerwa mhosva ipi ya vanga vachifanira kumira nayo mudare? Tichiona kuti vakasungwa panyaya mbiri.
Mhosva dzavo chiri dzakangofanana. Yekunzi participating in a public gathering with the intention of causing public violence, breach of peace and boycott. Section 37, subsection 1A, the Criminal Law Codification and Reform Act.
Abo vange vari gweta ravata kudzwa ngadziore va webster GT ve Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Iyo iri kufanotungamirwa namuzvare Togozani Kupe nezuro yakadzinga dzimwe zvenhengo dzeMDC Alliance gumi kubva mudare reparamende. Pange pave netarisiro yekuti mapato maviri aya achapinda muhurukuro dzekuti abatane uye ashande pamwe chete. Izvo zviri kurwirwawo nevechidiki veMDC vakabvuta muzidha weMorgan Richard Tsvangirai nemusi wesvondo. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti MDCT ndiyo inofanira kupomerwa mhosva nekuti iri kubvuma kushandiswa nezanu PF. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Chinhu chazobuda pachena semawanga enyora zvakatanzwa navabatanzi ndechekuti wanakupe wanaponzo vari kushanda newezanu kukanganisa MDC alaya. Ndochiripo ichocho. Zvese izvi zvekuti tinoita viko maMPC MPC Alliance isusu tisu dzawa MPC Alliance mavhoti akawinwa nemaMPC Alliance neiwo zvakare. Zvese izvozvo hazvibatsire hazvina sensi ngekuti iplani yezano. Wari kushanda pamwe chete nezano and ndochinhu chinoita kuti vanhu vasafarireba nekuti iwo wakupe wakawana dhosora 45,000 mu2018 elections 45,000 wachambisa wakaona mamiriyoni emavhoti. Saka vanhu vekuZimbabwe vakataura pachete and chinoshamisa vanhu ndechekuti Supreme Court yekuZimbabwe yakatadza kuona kuti vanhu vekuZimbabwe vakasarudza kuti uyu ndiye mutungamiri wedu muMDC Alliance. Saka vanakupe ava vakunge tingangoti vanhu varombo vakaunzwa kuState House. Saka vakungodya zvese zvavanenge vaoneka.
Professor, izvi zvinoreva chii kuvanhu vanenge vachida kumiririrwa muparamende, vanenge vachida kumiririrwa mumakanzuru? Zvinoreva chiizvi?
Hapasisina anovamirira. Ukabvisa vanhu vavakasarudza kuti vakumiririre, ukavabvisa, saka hapasisina vanhu vakumiririra. Zvazvinoreva zvinhu nekuti paramende yekuZimbabwe haisisina vanhu vanosundira vazhinji vekuZimbabwe. Makanzuru haasisina vanhu vanomirira vanhu vemumaguta vemumadunhu imomo. Ndokubvisa simba revanhu inonzi nechirungu disenfranchise kuti vanhu vakasarudza vamiriri wavo iwo wako vataurira kuti aiwa havachakumirire. Ko kana usingaiti kuti vakumirire madii kuenda kumaelection dai wapiwa mukana? Kana usingati kuti ava vakumiririre chidzokera kune vanhu uvataure kuti hatichadi kuti ava vanhu vakumiririre chitarudzaiva.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veUniversity of Indiana kuPennsylvania vari parunare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Asi sachigaro veMDCT mudunhu reNorth America vaDan Moyo vanoti bato ravo harisi kushandiswa nezanu PF sezvo riri iro riri kupikisa zanu PF zvine simba vachiti MDCT inotevedzera bumbiro remutemo renyika neribato ravo.
Inema izvo vakuru, I think vanhu vari kutipomera mhosva iyoyo vanhu vari kuona kuti vakasikirwa nemaitiro aitika nezvinhu from Supreme Court ruling because ruling yacho aina kuzovapepa iyo saka ndosakava kuti isisi tirikushanda nezvanhu. Isisi tinoshanda nemutemo, tinoshanda nebumbiro renyika, iyezve tinoshanda nebumbiro remusangano wedu. Saka isusu zvatakaita takateedzera bumbiro remusangano wedu, tikaita zvinotaurwa nebumbiro redu iroro kuti chii chinofanira kuitika, because bumbiro redu riri very clear, maactions anofanira kutorwa kana zvinhu zvafamba nenzira yakasiyana negwaro racho.
Ari kuti zvakare muri kubvisa vanhu vakasarudzwa kuti vamiririre vanhu vachisara vasisina vanovamirira. Saka vari kuti zvinobatsira vanhu sei izvi zvokuita recall makanzura namamember of parliament?
Well, chekutanga, vanhu vanofanira kuziva kuti vanhu vakaenda kuparliament vachinorepresenta bato redu nevanhu. And therefore zvavanoita ikoko kuparliament kwacho nekumacouncil vanenge vachirepresenta bato redu. Bato redu seMDC ndo rakatumira vanhu ivavo kuti vanoita basa ravari kuita iro. Saka bumbiro redu iro rinoti kana munhu azodecida kuti haachadi kushandira bato redu, tine right yekuti timurecall. And ndozviri kutoitika ndechekuti vanhu ivavo vakarecalliwa vakatotaura publicly either through social media kana kunyora maaffidavit vachiti ivo havachabhelongi kupati kwedu, ndosaka takavarecall.
Ko kune avo vari kuti imimi muri kuita opposition kuna mamwe maopposition party, musiri kuita opposition kuhurumende, chinofanira kuva chinangwa chamapato anopikisa, munoti?
Chinhu chakakosha ndechekuti strategy yatiri kurwa iyi tichirwisana nezanu PF inyaya yekuti zanu PF haiteedzeri mutemo wenyika. And isusu tida kuratidza kuti tiri different from zanu PF, ndosaka tichirwisana nayo kuti tiibvise pakutonga. And isusu tikaonekwa onesu tisingateedzeri yedu mutemo, confidence yatinge tichipa nyika nevanhu vayo kuti isusu tichaita different from zanu PF inenge iri pai ipapo, because kana takuita zvakangofanana nezvinotiwa nezanu, kusateerera mitemo yedu neconstitution yedu nemavalues nemaprinciples yedu semusangano, then tinenge tarasika. Saka panapa isusu tuda kuti tikorekte zvitadzo zvakaitika before. We didn't need kuti tisvike all the way to Supreme Court kuti tizive kuti tinofanira kubehave sei nekuti bato re tinofanira kushanda sei, because zvese izvo zvakanyorwa bumbiro repati kuti zvinoshanda sei. Saka isusu we are just following party constitution yedu tichimeka sure kuti tirikuteedzera mitemo yedu.
Avo vange vari sachigaro veMDCT mudunhu renorth America vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti hurumende yatadza kunyengetedza varayiridzi kuti vadzokere kumabasa mushure mekuvavimbisa kuvapamhidzira mari inoita zvikamu 40 kubva muzana. Varayiridzi vanoti vanoda mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica ichitangira pamazana mashanu nemakumi 2 emadhora ekuAmerica. Zimlife.com yekare ine nyaya pamusoro pekudzingwa muparamende kwenhengo dzeparamende 10 dzeMDC Alliance. Financial Gazette rinoti goho rechibage rakadzika nezvikamu 54 kubva muzana mugore ra2019. Herald rinoti mukuru webazi remapurisa rinoferefeta mhosva recriminal investigations department vacrispin charumbira vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita zviuru gumi zvemadhora kuti vatongwe vachibva kumba nemhosva yekuita zveuori. Yari nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
It's like a dead government. Government. Hapana chinotibatsira nacho. Vanokupromisa kuti chakupai mari dzeCovid 19. Tichakupai zvakati zvinongotaurwa chete, but it's just a talk. Without any fulfillment. Hapana chinofulfillwa. Saka zvinotora ngezvekuti kana America ikatombotifungawo ichibatsirawo matunhu medu mushe ikoko, zvinotendwa. Mwari ngavakudzwa komana, because hatina kana chinonzi life material. We are like any dead matter. Saka hazvina basa. Pachichasvika ivo kuti vavanhu vakaramba vakadaro kubata kuti musangano ngausangane, chamisa vasangane navana komichi navana kupa chiito chinhu chimwe. Varege vana mhonzero, vana mhonzero vanotesi kuti vanomhanyira mberi. Saka dai vanido kurigwa vakadaroko, vakunyatsokubatana nevamwe, vanidokubatana nava, totoenda mberi, vakunyatsokugadzira musangano.
Shamari Studio 7, Utara Tracy PGHP. Ah, ndoda wangu kuti aniye iri kuitika kuhavhesta uzoko kwavatangirai. Aya ndo atori matakanana manje, ndo mahumbo yari kutoitwana namunzuro. Tasingazivi kuti vari kutira matakanana, saka zvakangofanana zvokunzi vana munzuro vabatana neMDC Alliance. Aha, munorohwa chamutenguri chekuchekwa. Vakomana vana munzuro havatombozivi zvavari kuita. Iwe munzura naiwo ndianga kutaura kuti kwanzi Chamisa ndiyapinda vatora futi Harvest House. Zano inongotiwo ndichamisa wadai kuti tirege kufamba zvakanaka ngoro yedu mavhiri aponjaniya yaChamisa aisazvipikiri. Munzura wari kuti kwai hai ndawana Harvest House yaikwa zvipikiri ndichamisa. Pane mutereri wari kuti kwai akaona Chamisa kubhodha. Hii, naedu imono yevanhu Chamisa sikana. Aiwa na vajobhusikana, tinemi tinotenda vajobhusikana nemwoyo wenyu wokubatsira varume vari mujere vaya. Rambai makadaro, haikuti hatikuzvioni zvamimuchiita neushingi hwaminawo, tinozviona.
Mangwanana akanaka vashamara vestudio, mangwanana akanaka vateereri vestudio. Zita ndiiti moyo game changer, ndiri kuJohannesburg. Ndichidawo kupindura pana ambuya vataura pamusoro pekuti handi Chamisa ari kuvaurayira upenyu hwavo. Chamisa hana upenyu hwemunhu hwaari kuuraya. Ivo kana zvizviurayira upenyu hwavo, ngavati vari kuzviurayira upenyu hwavo kuti vapinze mwana wekwaChamisa anenge asiri. Hakuna munhu akaenda kuvhota akamanikidzwa kana akatumwa nomo munhu. Munhu akaenda kubhodha akaenda nokumanikidzwa nezvinetso nekushupwa nezanupf kuzama kuti pamobuda kana tobva ukuno tibve tine zvinhu tichisvikawo kumusha kwedu. Kuto takatumwa naChamisa, vamwe hatitomuzivi Chamisa wacho, vanomboona fesi yakatisati, asi taitotsigira urongwa hwekuenda kubhodha zisina kana zita raChamisa mukati. Ende hatisi kuzorega kuenda kumabhodha kusvikira zanupf yabva tasununguka. Izvezvi so tinovafadza chii kana ivo vari kunze kwenyika vachinzi kana wopinda munyika unofanira kubhadhara $60 US dollar, iwo uri kubva kusouth africa kune rand US dollar unoriwana kupi?
Ndimasa Mugundu, tinoti makadiko pastudio 7. Tanotida kungoti kuna vaChamisa, ndine urombo kuti kuona kwangu kuti kuona kwedu vanhu vakati wandei hamusi kukwanisa kukwidza maelections a2023 nekuti makagarirwa nenyaya yepresidential age limit. Saka rambai muri pamwe chete navabiti muchikambeni ravabiti kusvika vasvika pamaelections, kana kuti whoever mune masarudza kuva president, but it's most likely biti kana aine sapoti yenyu anenge aine simba. Kuita panyaya yemaningikiri emazita dai matotanga zvenyu kutoita rimwe zita nyuwane completely different name.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu atina patakarere kera. Tumirai mazuenyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uza zwa munofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pa masaisai e satellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America yagara kwenguva yakareba ichibhadhara mari yakawandisa yekubatsira vanhu pasi rose. Mari iyi inobva kumitero inobhadharwa nezvizvarwa zveAmerica paine tarisiro yakakura yekuti inoshandiswa nemazvo. Asi izvi handizvo zvakaitwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. Iro rakakundikana kuita basa nemazvo mukudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pasi rose nekutadzawo kudzivirira zvimwe zvirwere sezvarinotarisirwa kunge richiita. Mutauriri webazi rehurumende reAmerica State Department vaMorgan Octagus vanoti WHO yakaramba kuvandudza mashandiro ayo kusanganisira kuratidza kuti haiuzwe zvekuita nehurumende yeChina. Nekudaro musi wa 6 chikunguru gore rinouya America inenge yabuda mugungano iri. Asi America inoti hayo ichiri yakazvipira kubatsira munyaya dzezveutano pasi rose. Inoti kubva iko zvino iri kutsvaga nzira dzekubatsira dzimwe nyika dzinenge dzawirwa nematambudziko munyaya dzezveutano kuburikidza nemapazi ehurumende yeAmerica uye masangano akazvimirira oga. Kubva muna 2001 hurumende yeAmerica yabatsira nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142 billion kudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV AIDS, malaria, rurindi, ebola nezvimwe zvirwere. Mukuru mubazi reUSAID Dr. Alma Golden vanoti pagore America inobatsira nemari inosvika mabhiriyoni gumi pasi rose uye gore rino inenge yakapetwa kaviri apo nyika dzakawanda dzinenge dzichida rubatsiro rwekurwisana nedenda reCOVID-19. VaGolden vanoti chido cheAmerica ndechekuti kunyangwe hazvo inenge isasashande neWHO rubatsiro rwayo rucharamba ruchienderera mberi pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neWHO. Maverengerwa neni Blessing Zulu West Studio 7.
Zvanga zviri munhau dzanhasi. ndirikutangira mashoko ekuti pane vaita kupisa muzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare. Mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngatiore vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka. Thank you.